zvenyika dzose Botswana yakavharawo nyika muswato wekuvhumbi kwemazuva makumi maviri nemasere senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere checoronavirus mumashoko avakaparurira nyika nemuvhuro manheru mutungamiri wenyika vamukwesi masisi vakati kuvharwa kwenyika kunotarisirwa kutanga kunyevenutswa kubva musi wa8 chiwabvu mushure mekuwedzera mamiriro aya nevhiki rimwe chete
The COVID-19 President of Task Force advised the national lockdown period as is being to be extended by 1 week, starting from the 1st May to the 7th of May 2020, and a further 2 weeks during which the lockdown would be sequentially eased. The extended national lockdown also involved an exit plan which is based on the success we anticipate.
Vamasisi vakatiwa kuvharwa kwenyika kwakawedzerwa nesvondo rimwe chete senzira yekuti nyika iyi igutsikane kuti yakwanisa kumisa kupararira kwecoronavirus chizvarwa chezimbabwe vabenjamin chikomba avanoita zvekuvaka mudhorobha refrancistown vanoti mashoko emutungamiri wenyika iyi anoratidza kuti botswana yakazvipira kuvhura nyika yose
mashoko yapurezidendi handinatura kuti anenge ari nani wakati izvizvivotera after 1 week zviri nani tokwanisa kutsvaga zvimwe zvipita vatipa time nekuti tishande kana kuti wangotipaunguva inne I think usaidhira ngu zviri right ndingakwanisa kumhanya mhanya ndichiita sezviraramisa mburi yangu haisi problem
muzvane motini nyaka yembe vaudza studio 7 kuti vakaramba vakamira semusambangwena apo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakasarudza kudzokera kumusha panguva yakaoma ino nekuti vaiona kuti zvinhu zvakarongeka mubotswana kudarika kumusha
inini zvinotondifadza nekuti kana vatovhura upenyu hwedu hwatovhurika mari tinenge takuiwana hatizotamburi zvatinenge tichiita vane mapanu zvese saka vakatotivhuriraka vanenge vatotibatsira pakuti tinenge takuya vamiso vana mai vedu vatakasiya kumusha so vakarerutsa zvinhu vakazvivhura at least vanenge vatotikomborerawo nekuti haa kudzokera kumba chaikwai
muzvina bhizinesi ane chitoro chinotengeswa doro vamethu moyo vanoti munguva yekuvharwa kwenyika vadzidza kuti insurance yakakoshera business
sezvisizvo entertainment industry alcohol I don't foresee us to be right in a week's time because we were the first ones vakatangisa kuvharwa ne precaution ye COVID-19 saka the insurance kuti vauye ne telemedicine kuti vanotipa a cover against this because zvinhu zvogona kucontrolwa either ne vari mumasimba kana kuti zvoomera mabhizinesi
nyanzvi munyaya dzemainsurance vafrancis ndudzo vari kukurudzira vose vane mabhizinesi kunyanya ava nemabhizinesi madiki kuti vaite mainsurance kuitira kuti vasavire mugomba renyati panguva yakaoma
vanogona kuvhura mapolisi einvestment vanenge vachiisa mari dzavo panguva dziya dzinenge dzakadi zvakanaka not as individuals as a company vanogona kuti kambani dzavo dzovhura mainvestment policies vochitanga kuinvesta muthat policy such that kana nguva yakaita seino yasvika vanenge vagona kutora chi mari dziya mumainvestment avavanga vakaisa kudhara pasite vakutanga kurarama nacho kana kuchishandisa zvinoita kuti varerukirwe panguva ino yakadai
chirwere checovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevatatu mubotswana nekuuraya munhu mumwe chete munyika iyi inogara zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvikuru ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madhondo